chogwa diye chobuti ukawona hurumende hurumende ichingoti kana yabuda kutsvaga mari inowedzera mitero chinoratidza kuti mune vanhu vari kutonga vasina udzamu nekuti upfumi hwenyika hahuwedzerwe nemitero nekuti mitero inobva kumari dzinobuda kuproductivity production maexport nezvimwe zvakadaro dai vachitarisa nzira dzekuwedzera upfumi hwenyika nekuwedzera mashandiro eindastry kana kuproductivity kana kuti maexport profits nezvakadaro zvese mitero zvinhu zvinongoitwa nemunhu ane wetsimbo munyika anongowedzera mitero kubva ku1% kusvika ku2% zvinokonzera kuti expenditure consumption idzire nekuti vanhu vanenge vakutya kushandisa mari dzavo.
Tiri kunzwa vamwe zvekare vachiti izvi zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vasade kuita maelectronic transfers vange vava kutanga kushandisa cash. Munozvionawo sei?
Tiri kuona kuti vanhu vagara vane chijairira chokushandisa maelectronic transfers kuedza ecocash pana omari nana inbox nezvakadaro. Vanhu vazhinji vacho vanhu vanga vachishandisa maRT mabond nekuti mashandisirwo anoita maelectronic transfers akazembera kumaus dollars haangawandi zvokuti angaaunza mari yakawanda mukapi.
Kukwidza kwemitero iyi hakusi kuzokonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu here?
Masimbiro akaita mari yekunze maunited states dollars mari yemaus machinjiro anoita mitero kana udzamo hwacho kana uremu hwacho haafaniri kunyanya kukwira nekuti inflation inocalculatwa nemaus dollars haifaniri kunyanya kuchinja nekuti dollar riri stable. Ndosaka ndichiti isusu us dollar riri stable seri reserve kana storage value.